Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 25/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru zvitanhatu nemakumi masere 6070. Vanachiremba vakuru vane unyanzvi hwapamusorosoro kana kuti specialist medical doctors nezuro vakatangidzawo kuramwa mabasa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zvikoro hazvisi kuzovhurwa gore rino kana hurumende isina kuzadzisa zvekuchengetedzwa kwehutano pamwe chete nekupa varayiridzi mihoro yakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachingori zana nemakumi mashanu nevashanu 155. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu nemakumi masere 6070. Nezuro vanhu vanoita zana nemakumi mana 140 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Zana nemakumi matatu nevana 134 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vashanu vanonzi vakadzoka kubva kuBotswana uye umwe chete akadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanosvika makumi masere nevatatu 83. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevapfumbamwe 29 vafane chirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine gumi nevasere 18 vakafa neCOVID-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu 4950. Vanachiremba vakuru vane unyanzvi hwepamusorosoro kana kuti specialist medical doctors vange vasara pabasa vakawanda vavo vachishanda kudivi rinosunungukira madzimai pachipatara cheParirenyota pambuya nehanda maternity wing vakakanda mapadza pasi nezuro vachikurudzira hurumende kuti ibve hayo yavhara chikamu chechipatara ichi. Chipatara chepamusoro ichi chinobatsira kunyanya madzimai anenge achida kuvhiyiwa. Vamwe vanhu vasere vakafa mavhiki adarika nekuda kwekushomeka kwevakoti nevanachiremba vadiki avo vari pakuramwa mabasa. Vanachiremba vane unyanzvi hwepamusoro ava vanoti vakawanda vavo vabata chirwere cheCOVID-19 uye vamwe vari kuratidza kurwara nekuda kwekushaya zvikwanisiro. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakakurudzira vanachiremba nevakoti kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo nekushaya zvikwanisiro nekuda kuwedzerwa mari zvichigadziriswa. Asi izvi hazvina kutambirwa nevari kuramwa mabasa ava. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano kana kuti Community Working Group on Health vaitai Rusike.
Takatarisa kuzvipatara tine dambudziko guru rekushayikwa kwemaPPE. Vana mukoti, vana chiremba tiri kuona kuti pari zvino izvi vaakusvika pakubatwa zvikare nechirwere cheCOVID-19 nekuti havana zvipfeko zvekuzvidzivirira. Asi tiri kuona kuti havasi vana chiremba nana mukoti chete vari kushaya zvekuzvidzivirira izvozvo.
Mungapa here mumwe muenzaniso apa?
Tiri kuona kana tikaenda kumamisha vaya vanonzi ana mbuya veutano ma village health workers, ma community health workers, havana zvamuchose, angave ma face mask, havana kana ma sanitizers, avo vanova ndivo vanotaura nevanhu zuva nezuva. Vanoona vanhu vakawanda kumamisha, asi hurumende iri kukoniwa kuvapa zvekuti vange vachizvidzivirira. Saka hurumende dai yaita kuti vashandi vese vehurumende vange vachipiwa ma PPE.
Sei izvi zvakakosha panguva inoi?
Kuitira kuti vange vachikwanisa kuzvidzivirira ivo nekudzivirira vanhu vavanobatsira. Asi chikuru tideredze dambudziko rekuti tichasvika pakuzofirwa nana chiremba vakawanda, tichasvikawo zvekare pakuzofirwa nana mukoti, tigozoshaya vachabatsira avo vanezenge vachienda kuzvipatara nekumakiriniki vachida kubatsirwa nana chiremba nana mukoti.
Vakawanda vari kuchema-chemawo nedambudziko remaduta vanhu. Semaoni renyu varusiki, pangaitwa sei kuti dambudziko iri rigadziriswe uye kuti vanhu vasarambe vachitapurirwawo chirwere checovid-19 ichi?
Nyaya yezvekufambisa idambudziko guru. Tiri kuona kuti mabhazi ezupuko ari kukurirwa nekukoniwa zvamuchose kutakura vanhu vangave varida kuenda kumabasa, vangave vane zvimwe zvavari kufambira, kunyanya-nyanya takatarisana mumadhorobha makuru. Izvo zvoita dambudziko guru rekuti vanhu vari kumanikidzana pazviteshi zvemabhazi. Apo patiri kuona pasiri kumbotedzerwa iyo yavari kuti social distancing yacho. Totarisawo zvekare mumabhazi imomo ezupuko iwawo, tiri kuona iye zvine zvivakuzadza vanhu mumabhazi imomo pasina zvekare kutarisa kutedzera nhau yesocial distance. Pogoita veruzhinji nekuda kwekuti mabhazi ezupuko ari kutadza kutakura vanhu, vanhu vaakupona nekukwira marori nemapickup.
Zvii zvakaipira kukwira marori aya varusike?
Mumarori nemapickup imomo vanhu vari kutswinyikidzana. Izvo zvoita zvekare kuti dambudziko rekutapurirana chirwere checovid-19 roramba richiwedzera. Saka hurumende dai yatedzera zvakaitwa sekunyika yeSouth Africa, uko kwakabvumidzwa vemakombi nemabhazi akazvimiririra kuti vatakure vanhu asi vachitedzera mitemo inenge yakatarwa nehurumende.
Saka hurumende muri kukurudzirawo kuti iite sei?
Dai hurumende yachibvumidza avo vemakombi nemamwe mabhazi evanhu vanenge vakazvimirira kuti vabatsire mukutakura vanhu, tideredze dambudziko rekutswinyikidzana neuwandu hwevanhu mukutakurwa kuitira kuti chirwere chisarambe chichipararira.
Mukuru wesangano rinorira kodzero dzeutano kana kuti Community Working Group on Health vaita Ruseke vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanirwa kutanga yazadzisa zvinhu zviviri zvakakosha, zvinoti kuvhenekwa kwevarairidzi pamwe nevana vechikoro kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete, pamwe nemihoro inoraramisa varairidzi zvikoro zvisati zvavhurwa. Mutungamiri weProgressive Teachers Union Dr. Takafira Joe vanoti kana zvinhu zviviri izvi zvisina kuzadziswa nehurumende havaoni zvikoro zvichivhurwa gore rino. Dr. Joe vanoti sesangano vanoona zvakakodzera kuti varairidzi nevana vechikoro vavhenekwe zvikoro zvisati zvavhurwa sezviri kukurudzirwawo kuitwa kuparamende isati yavhurwa, kwete kuti mitemo isiyaniswe. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Hongu sesangano ravarairidzi reProgressive Teachers Union tinoona kuti zvakakodzera kuti vana vezvikoro navarairidzi vatestiwe zvikoro zvisati zvavhurwa. Pane maitiro avanokwanisa kuti vaite, asi kuti tiri kungotevedzerawo zvavanoita ivo ende uye zvavari kutaura kuti parliament isati yaresume sitting, all maparliamentarians anofanira kuti anoongororwa kuona kuti utano hwavo hwakadini uye zvekuti pasawanikwa kutapurirana denda iri. Saka tinongoonawo kuti zvinoitwa nevakuru venyika uye zina maparlamentarians anuwayo anuja mutiemo ndozo atinofana kungwe itao kuwanawe Zimbabwe nukuti mutiemo wenyika we constitution uraza kuti hapafani kuwane segregation chese takaenzana pa mutiemo tinofana ngo titua zokafanana saka nesuo kuzikoro tinongoti mapreliminary iyo akaita una maparlamentarians ne uruku rumende ndio anofana kuti tingoitawo kwatiri sevarairidzi kuti zvive muchechetere mvura yeguvi
tichitarisa huwando hwevana vachikoro pamwe nehuwando hwevarairidzi munoona here pachibudirira kuti pavhenekwe vanhu vese ivava pasina dambudziko tichiona huwando hwavo
hongu pane dambudziko uyezve panoda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kuti testing yatinodai kuvarairidzi nekuvana vechikoro ingaitwa sei zvichida vanhu vangati vanhu vanongororwa vari kwavari ikoko vopiwa chitupa kana certificate inoratidza kuti status yavo yakamira sei uyezve vanenge vaongororwa musi upi kana kuti zvichida kuri kuti takarongeka vanhu vaingokwanisa kusvika makuseni wana matesting kisa aripo kuchitestiwa class by class pazuva rimwe vese varairidzi nevana vechikoro vanokwanisa kuti vatestike pazuva rimwe chetero
asika Dr. Joe vana vanenge vachiswera kuchikoro vachizoenda kudzimba dzavo manheru vachikwira mabhazi vachisangana nevamwe vanhu mabhazi imomo hapana here dambudziko rekuti vanozotapurirwa zvakare chirwere ichocho
vamwe vanokwanisa kunge vatapurirwa vachiuya pati zviri nani kuti tichombozamawo kuita zvatingaita izvozvo pane kuti tingoroita mawira ng'ombe wokuti ngatingovhura izvikoro pasina zvaitiwa saka chatinongokurudzira ndechekuti zvingatombobatsira izvozvo seassessment yecondition yecovid kuvana vechikoro navarairi tisati tatanga kuvhura zvikoro
tiri kuona muri kuisawo nyaya yemihoro yevarairidzi pane zvinhu zvamuri kuti zvinofanira kugadziriswa nehurumende zvikoro zvisati zvavhurwa mungajekesa kuti zvii chaizvo zvamuri kuti zviitwe
nyaya yemari inotambirwa navarairidzi inyaya inonetsa pari zvino asi hatinyarari nokuti hapana zvaita saka hongu sesangano ravarairidzi reprogressive teachers union takanyora tsamba ichienda kuministry of education pamwe chete imwe ichienda kupublic service labor and social welfare kutaura kuti mari dzavarairidzi dzangova mashangurapata chibatira pamashizha usaihwa panhamo uyezve varairidzi vakawanda vakatesta positive to poverty tichivakurudzira kuti vaone kuti zvingaitwa nechimbi chimbi kuti varairidzi vabatsirikewo chinyi ende nyaya huru inonetsa ndeyokuti vamwe masectors vaakapiwa mari dzokuwanda akaita semasoja namapurisa varairidzi havana kuvandusirwawo mari dzavo saka tinoona kuti vanhu vaitambira mari iri pasi pavarairidzi iko zvino vaakutambira 6 times mari yavarairidzi saka isu ndosaka tichitaura kuti tisati tafunga zvekunovhura zvikoro ngationei kuti mari dzavarairidziwo dzagadziriswa dzichienda padzanga dziri pa-2018 Oktobha padzava dziri US$550
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira Joe vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya yomutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvichengetedze kodzero dzavo panguva iyo hurumende ichityora kodzero dzevanhu. Vachitaura kuvatsigiri vavo paindaneti, vachamisa vakapomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Zimlife.com ine nyaya yokunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kwakaitwa mutori wenhau Hopewell Chingono navaJacob Ngarivhume zvichinzi vakabudiswa mukuvharirwa vanogona kukonzera kusagadzikana munyika. newzimbabwe.com inoti mutevedzeri wasachigaro weMBC Alliance vaJobs Kala avo vakasungwa nemusoro chishanu vakavharirwa mujeri rimwe chete nevasungwa gumi nemumwe vanonzi vakange vaine chirwere checoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apa tisu tiri paguru vetu tokutaura kuti dai hurumende yeZANU-PF yaita nhaurirano navachamisa ndovanemakiyesi kusunungura nyika kuti zvifambe. Kuno takuwara nenhamo tiri kuguruve vanhu vatambura nekuchira pasi kuti vararame muna dande maparara.
Kadiko zvenyu pastudio 7 zvitarwa dziva tiri kunoko kuti mani tafa nenhamo zvitori kunge zvoti kuti uistori mupati muZANU-PF aziva kuti chako hakuna kana mbeuyo uya hakuna kunze kwaanotozivawo chisotsi chinoda ZANU-PF ndo ari kuchana ZANU-PF. Ndatenda
makadi washamarari westudio 7 hai tiri pano pa quarantine center panapa pabed bridge mawanu zvinhu zvakaomera zvinaomera bhuru takangobva kusautoko tongosvika panapa tozombotestwa chichi tatonenge 3 days without testing tongogara inokopera mazipisadza nebinzi vamenotora kuti tese vanhu vanototijairira vaurotikuwadza mune chitakabva tiicha chikabvu chiripo kumerwiro zvakutotijyisa mabinzi zvavo zvinamboibva izvo hai
pamusorori vamiri vestudio 7 ndeitwa Richard ndiri kuno kuwangeko. Hurumende yeZANU haigoni kutonga chainogona kusunga kupaza vapinda kungosunga chete vachingosunga muZimbabwe muna muzikuraramika kungodai wotosungwa ndosvika zvangu nakugadzira munyika izvozvozvo hapana chavanhu nakugadzira nawani chiri kungotambudzika tese ndiri mupurisa siri kungotambudzika basa racho hakuna mari tatambura muZimbabwe.
Gore ra2008 iyi studio 7 kai takairoverwa studio 7 takadzingwa kumisha wako takatiza kumamisha yedu nokuda kwestudio 7 mamuchikutepfenyura kunyatsotepfenyura chaiko zvokuti mamusinganomboti izvizvi zvataurwawo nowateereri wedu hati isu tinotema tisina divi ratakarerekera ipapo maitooneka kuti mamuri kusaidi kwedu mai mazuva ano matirasi tiri kukuona izvedu vanhu vestudio 7 tiri kukuona nyatsotepfenyura zvamaita mazuva ekutanga chaizvo izvo kwete matepfenyuro amuri kuita ndikambiwa kutaura Cape Town.
Mamuka sei maswera sei vana Blessing vana tanonoka wande nevamwe vese ngavasiye mabhishopu Romayo mabhishopu ari raiti nyika yedu yaita uori tanzwa nekudzvinyirirwa mabhishopu Roma ari raiti ayo jobu ngavamubvise uye jobu sikala ngavamubvise mutirongo mawakamuvharira sori vana tanonoka nokuti ndatuka asi zviri kutirwadza mhani sadaro mhani vakomana ZANU-PF iri kuita seiko ndini tindashemaveza ari muno muSouth Africa.
Mangwanani pastudio 7 regai ndange kutenda zvangu Mwari wata kuti ndigone kutaurawo pfungwa dzangu dzandiinadzo sitano yoitwa Kelvin Mawire ndiri pano paPitori. Seiko vanhu veZANU-PF vachishungurudza vanhu, seiko vanhu veZANU-PF vapinda nemweya wazvina. Tarirai mumajere umu hamuna kana munhu weZANU-PF, majere azara vanhu veMDC vanorwira kodzero dzevanhu, vanorwira kuti teno nyika yaizoitawo zvakanaka. Ndo vanhu vazere mukati memajere, ndo vanhu vari kusungwa, ndo vari kuurawa. Tichasvika rini tichidai varume? Ndinoona sekuti kana ZANU-PF ikasachinja mafungiro kana nemaonero ayo, ndaona makona kugadzikana nehondo madeuka ropa zhinji. Taikumbira kuti devanga wane muvono unogona kuva unoyambusa nyika. Ndatenda zvangu
ana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka makadiniko. Ine ndinoitwawo semagura ndiri Cape Town South Africa. Ndoda kutaurawo pamusoro pekusungwa kuri kuitiwa vanhu kuZimbabwe uko kuti wese anenge angotaura zvinopikisana nehurumende yeZANU anobatwa uvharikwa. izi zvinongoratidza zvega kuti haa nyika yedu iri kutongwa nedemo chaiko. Asi ini nditori umwe wevamwe vanototi ZANU must go, kana zvakadero ngavasunge tese, because kana neni handitoidi, kana neni handitoidi, saka kana zvakadero ngavabate tose vavharire, because hapana achaida muZimbabwe yose, hapana munhu achada ZANU, nemapurisa nemasoja acho haachaidi. Harungo shatuwo zvitanga sei chechi, ndatenda.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka ichimbine muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tirikuendera mberi nenyaya yekupararira zvakanyanya kwoita chirwere checoronavirus munyika, icho pari zvino chauraya vanhu 155. Tichange tichiongorora zvekare nyaya yekuvhurwa kwezvikoro muna Mbudzi kuitira kuti vadzidzi vawane mukana wekunyora bvunzo dzavo. Muri Zimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na 8 PM. Mwineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato riri kutonga muAmerica reRepublican Party rakatangidza musangano waro nezuro mudunhu reNorth Carolina. Musangano uyu kana kuti convention yakadoma zviri pamutemo mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna Mbudzi gore rino. VaTrump vachange vachitaura mazuva ese anenge achiitwa musangano uyu. VaTrump vatsoropodza masangano enhau eCNN, Fox News pamwe chete neMSNBC vachiti havana kubudisa zvakange zvichiitwa pamusangano uyu sezvakaitwa pamusangano weDemocratic Party svondo rapera. VaTrump vachange vachizokwikwidzana navaJoe Biden vebato reDemocratic Party iyo yakaita musangano wayo svondo rapfuura. Vanongorora zvematogero enyika vaPromise Sunday vanoti vazhinji vakamirira kunzwa zvinotaurwa navaTrump kana zviri zvokubatanidza vanhu sezvo vachingogara vachitukirira vanhu vebato reDemocratic Party.
Musangano wemaRepublicans uyu tiri kutarisira kuti tinzwe vaTrump nepati yavo vachitaura mafungiro avo kuti zvavagona panguva yavangu vari muutongi ndezvipi. Asi tinoziva hedu, tinongotarisira hedu tichiziva kuti matauriro anoita mukuru wenyika ndiwawo ekuti anenge achingotusidzira moto kune munhu wose, asi ivo vachingozvitiwo ndivo vari kugona basi.
Vanhu vanotambira sei zviri kuitwa navaTrump?
Zviri kuratidza kushoreka zvikuru kwazvo. Ndingati tiri muno muAmerica tichitarisa tichitaura nehama neshamwari nevavakidzani, tinoona kuti vanhu vakawanda vari kuona kuti matauriro emukuru wenyika ekutukirira nekutsvaga kupomera mhosva kune munhu wose ivo vasingatarise zviri kuitika muadministration yavo zvisakarurama hazviri kukanganisa vanhu vakawanda zvokuti tiri kuona kunge iyo convention yemaRepublicans ichange isina kunyanyotambirwa sekutambirwa kwakaitwa convention yakaitwa nemadhemokrasi.
Munoona sekuti vazhinji vanozvitambira here zvavanotaura nezvavari kukurudzira vanhu kuti vaite?
Chinoitika ndechekuti kune vanhu vanotevera vaTrump vanova mastaunch Republicans vaya vekuti nyangwe zvodii musangano ndewedu. Vanhu vakadaro hapana chinotaura navaTrump chavanokwanisa kushoropodza. Asi tochizoona kuti maelections emaAmerica anobudirira kana munhu ari kukampeina akwanisa kutora vanhu vari pakati, vanhu vakagara pafenzi vaya vasiri either Democrat or Republican, vari middle of the ground, ndo vanhu vanoita kuti bato rimwe nerimwe rikwanise kuwina maelections. Asi maonero atiri kuita nemanzwiro atiri kuita vanhu vachitaura, vanhu ivavo vari pakati nepakati, vanhu vakawanda vari kushoropodza zvikuru kwazvo mabatiro avari kuita vaTrump. Saka tichaona hedu kuti nemazuva ari kuteera aya kuti message yavachapa kuconvention kwavo ishange yakaita sei. Asi nemaziviri edu nekutukirira kwavanoita zvinogona kubuda pasina zvinhu zvakawanda zvokutaura.
Iyo convention, misangano yemaconvention iyi inobatsira chii pakuwana rutsigiro kubva muvanhu?
Iyo maconvention aya anobatsira pakuti anoita kuti pati yega yega, bato rega rega, riwane mukana wekutengesa kuvanhu zvavakamirira, uyezve nekuti vakwanisa kutsanangudza kuti maprogramu achaita ndeaya neaya neaya, uyezve tichakubatsirai nepakadai nepakadai nepakadai. Mukana wekuti meseji yebato inge yakavandudzwa pavava kusvika mumaelections avakatarisana nezvavo, ndo basa guru ratinoona richiitwa nemaconvention waya. Uyezve inguva yekuti vakwanise kuchoropodza rimwe bato kuti rakanganisa pakadai nepakadai nepakadai, makatipa isi chimuti ichi takamhanya nacho tichatora nyika tichaenda neimwe direction. Saka inguva yekuti nyika iteerere ione kuti direction yatiri kuenda iyi ndo yatiri kuda here, uyezve bato rega rega rinoda kutiendesa kupi.
Avo vange vari muongorori wezvematongero enyika vaPromise Sunday vari parunhare kuSouth Carolina neStudio 7. Nyanga yenzo zvainosungisa zvenai veduwe, vamwe vanatezvara vanomboomesera vanhu zvakanyanya. Oliver Mutukudzi munoshusha. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vari zviuru zvitanhatu nemakumi masere 6070. Vanachiremba vakuru vane unyanzvi hwepamusorosoro kana kuti specialist medical doctors nezuro vakatangidzawo kuramwa mabasa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zvikoro hazvisi kuzovhurwa gore rino kana hurumende isina kuzadzisa zvekuchengetedzwa kweutano pamwe chete nokupa varayiridzi mihoro yakakwana. tashika kumagumo chirongwa chedu chanasi ivai nezvo zvakare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nao ini ndiri tanona kawande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.